tiri kutarisira kuti vanhu vabude nehuwandu hwavo kuno inspector voters roll. Uyu mukana wokuti kana mazita avo vakawana asipo vanokwanisa kugadzirisa kuti masava akwanise kupinda mugwaro iri rakakosha. Uye zvakare mukana wokuti kana paine zvakakanganiswa pakukapcha mazita atingatiwo pachirungu maerrors anobva agadziriswa zvakare. Saka tiri kutarisira kuti veZimbabwe Electoral Commission vashambadze zvikuru chiitiko ichi chevoter roll inspection kuti vanhu vose vari kumatiri manai nyika azive nezveinspection iyi.
Mazuva anopiwa kuti vanhu vatarise voter roll anenge anoita gumi nerimwe chete. Inguva yakakwana here kuita zvese zvinenge zvichifanira kuitwa?
Zvinenge zvakanaka hazvo kuti mazuva anga akawanda, asi mutemo wedu unobvumira mazuva iwayo avatara ari 10. Asi chatave kukumbira isu vezvisevezvisi ndechekuti vachishambadza zvakanyanyisa kuti pane chiitiko chakadai. Vakashambadza zvinogona kuendeka, uye zvakare vaopene macenters ekuti vanhu vane inspector akawanda.
Imimi seZesni, chii chamuchange muchiita nenyaya iyi pamazuva aya?
Isusu pari zvino tiri kutotanga kutopinda mundima kubva mangwana patava kunzwa kuti ndozvako zvaakutanga. Totanga kutopinda mundima kuti tibatsirane necommission kushambadza. Saka tichange tichitaiya tinoti iyo voter education for inspection. Takatopiwa mukana uyu necommission kuti vakatotibvumira kare kuti tivabatsire. Saka tange tivabatsira kushambadza tichifamba munzvimbo dzakasiyana-siyana, mumamaketi, mumadhorobha, mumaruwa, kumagrowth points, tichingoudzawo vanhu kuti endai munoinspekta mazita enyu. Saka tinenge tichivabatsira.
Pari zvino tingati magadziriro esarudzo ari mugwara nenguva.
Dambudziko nderekuti hatina maspecific dates atakapiwa necommission anoti deti rakati richaitwa zvakati, deti rakati, nokuti vanga vakamirira kuti iro gwaro remazita ndofunga kuti ritange rapera rokwenenzerwa rogadziriswa vozinatoziva kuti zvetwa taakuita zvakati. Asi seZesini takatichikumbirisa kuti dai commission yacho yatipa maspecific dates